Sandiru kuona ndizi guarano kuhisisa vano voru shinji wa Amerika na matambuziko avari kufesa izo ziangawa matambuziko COVID coronavirus ya dae kuwae vano anosika ma 400,000 wakatungu pinda wakati pese pano pama government building kumapaki kupi kwese vano kuru zira vano vose sababu ma Amerika kutibangi wachipika ma mask shanga singa iti wa Trump kwa mask wa 100 ya kutewera baringi wachida kuona wano wachikuru ziru kwa tichikuru zira na wakupika ma mask kutichiruwele ichi che COVID shidere reno kutichiru kura ya vano vanosika 4,000 pazwa rega rega waka gara zepansi waka rifesa mteme ya kanga ya sana wa Trump ya katu one day inosanganisira ye immigration ya vanu wanofa kune zimunye kawachivia munu vamwe vahinge wachi dipote wa wachi zingo wachi enda nyata wa zinambu wiko waka vaze wati ngati joineze World Health Organization yanga yara ya yara mwiwa na wana wa Trump Amerika ya kabuda isu tiri pakati pepe world pandemic chirwere chiri kuafekta nyika dzose chinechi kuti nyika dzose dzinge dzichibatana kurwisa chirwere ichi vatiramba vakava buda vakuda kurwisa chirwere ichi vega vakanyora mutemo zvewe vakabaitira vakati gatidzokere vakatidzosera zvekare America muchirongwa checlimate change chokuchinja kwekunze kwatiri kuona kunoitika kuti kunenge kunoona mvura dzakawanda kana kunopisisa America yanga yabuda zvasiri dambudziko zvekare rinobata pasi rose saka ndiye mumwe mutemo yavakasvika musi wavo wokutanga nezuro vaisvika vachisaina yose kudzosera America mugwara rokushanda na pasi rose
munoona sekuti vanhu vachakurumidzawo here kuona kuti pano mutsauko unovabatsira
ndinozviona sokuti vanhu vachakasira chose kutiona izvozvo tichitarisa kunyaya dzomutemo wemari yatinoti stimulus iyai yavachekare kuti vaise kusenate kanokuona kwatinoita vanhu vachiruza mabasa kuti musi wechina wega wega tinoona kuti tinowana manhamba anosvika kuma 900,000 avanhu vanenge vakabuda basa pavhiki rinenge rakapfuura zviri kuramba zvichipfuurira mberi izvozvo ndo zvimwe zvavakananga vababiden kuti dambudziko iroro ripere vanhu vapiwe mari vapiwa mari vanhu votanga kunotenga muzvitoro zvitoro mabhizinesi ose votanga kuhaya vanhu zvichakasira kuonekwa zvekare izvozvo zvekare pacoronavhairasi apa vakatsidza kuti pazuva roga roga vanenge vachida kunge vachikushibayiwa vanhu vanosvika miriyoni pamazuva anosvika 100 avo vari pabasa vanenge vakunge vavhakisineta vanhu vanosvika ku100 miriyoni saka zvino zvinokasira kuonekwa izvozvo kwese kwese kuna vanhu vomuamerica vachiona vonawo COVID vhakisini yacho ichiuya
takavona vamwe vaimbova vatungamiri veamerica vakaita sava Obama vaBush navaClinton nemadzimai avo vachiuya kuzoona vaBiden vachitora mhiko asi vaTrump havana kunge varipo vakati chinje vaTrump pavakataura nevatsigiri vavo vava kuenda
vaTrump vakataura zvizhinji zvavanogara vachizova matundundu kuti vakaita pamakore apfuuraya makore mana apfuuraya zvakaita sokubetsera varwi vehondo vakamborwa hondo nevari muhondo kuti vakwanise kunorapwa kuzvipatara zvakaita semateksi avakaita mateksi katsi zvakaita semabasa zvese necovid-19 vaccine iyoyi asi chavasina kunge vataura ndechokuti zvimwe zvose zvavakati vakaita izvi hazvina kunyanya kuchinja upenyu hwavanhu chaizvo munhu watongoziva isu kuti unozvirova matundundu.